nhasi tanga tiri pamberi pekare remagistrate court pamberi pamutongi muzvare guriro taenderera mberi vatyara vachipa ufakazi hwekuramba nahwo mhaka vachitaurira dare iro kuti aiwa havana chavakakanganisa pamusoro pomutemo
ii nyaya yei yavari kupomerwa i
nyaya yanga iri pamisha yakamiswa mberi pedare rasi ndeye inonzi nevanhu vazhinji July 30, 2020 apo vasikara vanonzire vakakanda mumasaisai mashoko pamwe chete nedzanga radzimu raikonzera kuti vanhu vaite mhirishonga so ivo vaendera pamberi pedare vachipa ushapupu kuti aiwa kwete hasinda akazviita unzai munhu wacho akanga achitora mifananidzo yacho iyoyo pamwe chete nezvanga zviri mudzanga radzimu chechipiri vasikara vataurira dare kuti aiwa vanovashungurudza vanoratidza kuti vanga vasina kuita basa ravo zvine unyanzvi
nechikonzero chei muchidaro
nekuti nyaya yavanga vakatarisana vari kumapurisa yakasiyana nenyaya yavakazonopirwa pamberi pedare pavakatanga kuvapinda mudare redzimhosva vachikumbira kubhadhara mari yechibatiso yozochinja yoita shandi kumini zvakare taakuinda pakutongo kwayo maanzwi avanonzi vakataura anga achingosiyaniswa saka naizvo vanga vachitaridza pamberi pedare kuti aiwa tarisai vanhu ava vanhu vanotsvakisisa nekutsvaka utamugati kuti vandirorere
saka nyaya iyi inotarisirwa kuenderera mberi riini
nyaya iyi iri kuenderera mberi mangwana
chii chamuri kutarisira kuti chinenge chichiitwa mangwana aya
mangwana vemutsvukisi vanova kana vamutiri vemhosva vachange vachipedzisa kuvhinza mibvunzo yavanayo kuna vasikana vachizama kuisa makomba nemaburi munyaya iri kumira nayo vasikana vachiramba mhosva kana vachipira vapedza tinobva tavhara nyaya toziva kuti tamirira mutongo waivo mutongi wemachisco ende totarisira kuti izvi zvichaitika mangwana.